Izvi zviri kubva kusangano reSadc Lecture and Observation Mission kana kuti SEOM iro rakaongorora mafambiro akaita asarudzo munyika mugwaro raro rekupedzisira iro rakasvitswa kubazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika nezuro. Zvichienderana neSection 11, Subsection 8, Subsection 2 inobata sarudzo yeSadc Principles and Guidelines, Zimbabwe inogona kugamuchira kurudziro yakaitwa nechikwata chakaongorora sarudzo idzi nechinangwa chekuwandudza kubatwa kwesarudzo dzinotevera, asi haimanikidzwi kuita izvi. Chikwata chakaongorora sarudzo dzemusi wa 23 Nyamabvuvhu, icho chaitungamirwa nevakambo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia Vanevas Mumba, chakati Zimbabwe inogona kuzivisa sadyaro webandiko rinoona nezvematongerwo enyika musangano iri reSadc Organ on Politics, Defense and Security nezvekuwandudzwa kwemabatirwo esarudzo kana ichida. Asi gwaro reSadc iri raudza mwoyo yeruzhinji rwevana veZimbabwe, avo vanga vakatarisira nemaziso matsvuku kuti kuitwa sarudzo itsva munyika, sezvo SADC yakanga ati sarudzo dzakaitwa munyika aive mahumbwe. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakatarisira kuti kuchabatwa sarudzo itsva munyika mushure mekurudzira yeSadc ndevasimba rashemombe yarara.
But isusu sevana veZimbabwe ndi takatofanira kutora stepu yekusimuka timirire nyika yetu.
Asi vachisanangura basa rechikwata chakaongorora sarudzo, muongorori wenyadzi zvematongerwo enyika uye vari chipangamazano wemuri weAlgeria muZimbabwe vaGibson Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti chikwata ichi hachina simba rekuudza Zimbabwe zvekuita.
SADC Election Observer Mission haina simba rekuti inoisa zvidiso zvayo pane zvinenge zvabuda musarudzo dzinenge dzaitwa kana kuti zvinenge zvadanidzirwa nevanoongorora nezvekuona kuti maresults emaelections abuda fanike Zimbabwe Electoral Commission.
Vaenderera mberi vachiti vana venyika yachipikirwa kana kuti mapato ezvematongerwo enyika anenge achipokana nezvakabuda musarudzo ndio chete vangaenda kumataredzi mosva kuti aite mutengi maenzanise kwete vabva kure.
Vanhu vari kunzwa kuti pane zvakakanganisika vaenda kumataredzi mhosva vanoita kuti macourt challenges. Saka pari zvino hazviiti, hakuna kwazvakamboitika kwekuti boka rinenge SADC ringadzose zvakasarudzwa nevanhu.
Asi murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti garoziva kuti mhanza yembudzi iri mumabvi.
Zvatakachitotarisana ndo zvakatobuda izvozvo zvekuti vachangoti zvakaonekwa zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa idzi muna August ngazvichigadziriswa tichitarisa sarudzo dza 2028. Zvatopfuura zve 2023 SADC yatopedza nazvo.
Asi mukuru wezvidzidzo zvevanhu kana kuti Academic Manager for the Faculty of Humanities, Botswana University of Technology, Pretoria, South Africa, Mzwina Fundo Riki Munyanadzi Mukonza, vanoti pakafanirwa kutsvakwa nzira dzekumanikidza Zimbabwe kuwandudza mabatirwo esarudzo munyika sezvo pave nemakore kusina zviri kushanduka.
Saka dai papaine nzira yekuti izvo zvaonekwa hurumende yeZimbabwe imanikidzwe, iwane mamanikidzirwo ainoitwa kuti igone kuita gadziridzo idzodzo dzinodiwa kuti dziitwe.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende maringe nenyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Studio 7 yatadza kunzwa divi reZANU-PF nekuti mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF waFarai Marapira vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezuro kusvika taenda pamhepo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vaOstalo Siziva vanotiwo
togadzirisa kuti ite sungawirirano amongst the political parties, civil society, the church, mastudents neruzhinji rweZimbabwe kuti nogadzirisa sei nyaya yesarudzo dzisiri kuitwa zvisiri pamutemo so that we are able to cure and permanently resolve problem iri kuitika muZimbabwe when it comes to elections.
Vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vakanga vagara zvavo vachikurudzira vari kupikisa zvakabuda musarudzo kuti vaende kumataredzi mhosva, asi vachiti mataredzi mhosva acho ari muhapwa dzeZANU-PF nokudaro hazvina zvazvinobatsira. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.